Ndiwa takaitaka takauya 24 jena cooperative handizi. Saka tajena cooperative yeta muna 2012 ndobva mangotanga kungotaurwa zvakasiyana siyana. Saka imwe membe mucooperative imomo yakabheda yada kwaitika cooperative iyaya handizi. Pakwaitika cooperative iyaya ndobva atsvaga vamwe vanhu isu takagara. Kwakuda kuvaisa patiri isusu. Zvakanzi inofanira kuti muite sei mubve.
Chakaita kuti mupwanyirwe imba iyi chii chaizvo? Kuti makavakira pasipo here kana kuti?
Aiwa isu patakavakira patori raiti ende panotogara vanhu. Saka munhu iyeye anonzi ana hanzvadzi yake inoshanda kukanzu kuclevarend kuya kuya. Saka hanzvadzi yacho ende yaine connection nayo.
Dzimba dzakaputswa dzingani?
So far vava ne 6 ndodzakaputswa. 6 dzanga dziripo idzo dzakabva dzangopu ndodzakaputswa dzese. Titori panze izvezvi.
Mune mhuri here?
Ndine mhuri.
Yakakura zvakadii?
Ndine vana 2.
Saka iko zvino vari paiva nawo?
Vana vaenda kuchikora changodzoka vachisvogara panze ipapo.
Saka mune tende hamuinayo here kana kuti muri kurara sei?
Handina tende, ndatongokomberedzwa nemarata.
Saka muruda kuti paitwe sei nehurumende kugadzirisa dambudziko rakaita serenyere?
Tachitokumbira rubatsiro kubva kuhurumende.
Saka pakuputsa dzimba manga muchiudzwa kuti zviri kuitirwe izvi?
Hatina kutombouzwa, takambongonzwa kuti magrade auya. Akatongosvika 2 minutes nekutongobva, atongosvikoputswa nekutodzokera. Grade rakatongouya riri 1.
Tiri kunzwawo kuti murume wenyu akakuvara muchiitikwe ichi. Chii chakaitika?
Zvavakaitaka, pane vanguva necourt order handizvi. Vachibvoina necourt order iya vachida kuvaratidza. Ndobva varamba kuratidzwa handizvi. Saka pane vamwe vacho kumberi vakapinda mugreda. Saka dai painotera chii vamwe vacho chichiita sei shamwari buruka chii. Saka vakarohwa nemboma imomo. Taine vakarohwa nemboma iyaya. Umwe wacho akabva achivanongedza puti manje pane umwe wana anga ane puti ipapo.
Saka vakakwanisa kuti vazonorapwa here? Tiri kunzwa kuti vakambotorwa vakaendeswa kumapurisa.
Kumapurisa vakaenda. Saka vane zviro pavakaenda kugomo kwachoka vakasvika vakanzi vakanga vane tsamba yekumapurisa handiti. Saka vachibva vanyorerwa kadhi. Pakadhi iyoyo vakanzi vada kubhadharwa mari yeinjection. Saka vachadzokera nhasi pavaenda ndizvo kuti varapwa here. So far vakanganwa foni hatanda vafonera.
Vaiti vari kuda mari yekuvabaya jekiseni iri?
Paibva kudiwa $12.